sachigaro vekomiti yenational assembly inoona zvekufambiswa kwemashoko vaprinsitu vekotsvanda vanoti zvakakosha kuti vatori venhau vaite chido nekugadzirwa kwemitemo zvikuru sei mitemo ine chekuita nebasa ravo. Vatsvanda vataura mashoko aya mushure mokunge musangano wekomiti yavo wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pefreedom of information bill muHarare wapindwa nevanhu vashomanana zvinove zvavange vasina kutarisira.
Tarisiro yangu ndeyokuti majournalist kana kuchinzi kuri kugadzirwa mutemo muno afecta mashandiro avanoita, ngativanzweka pamaplatforms avo pavanonzi majournalist vachitaura nokuti mutemo uyu unenge wakashata sei kana kuti unenge wakanaka sei. Vati kana vakanyarara then mangwana mutemo wacho ukasazobuda nenzira yavanofarira vachablema ani?
Vaimbo vemutapi wenhau zvakare vari nhengo yekomiti iyi vakindness Paradza vatsigira sachigaro wavo vachiti vatapi venhau havafaniri kutsoropodza mitemo inenge yagadzirwa chete asi kuti vanofanira kuita jana ravo pakugadzirwa kwemitemo.
Majournalist havafaniri kungocriticize achiti mitemo iyi inofanira kutipa zvainofunga kuti zvinobatsira. Saka ndozvatikuda, nguva yekucriticize yakapera, taakuda nguva yekuti tishanda tese mitemo iyi. Zvamunoda imi kuti tiite toita zvamunoda imi nekuti ndoprofeshen iyi.
Vatsvanda vatenda vashomanana vapinda musangano wanhasi muHarare nekubhindura asi vanoti vange vachitarisira zvakawanda kubva kumasangano anomirira vatori venhau.
Nhasi tamanzwa mapresentations emajournalist but still pange pachileka madetails. For example, pange pachitaurwa pana maclauses 20 up to clause 31 inotaura nemaexemption patisingatendedzwe semacitizens kuti tisvike tiwane information. Once kana VESA ichiri muprocess yokuita etender for example, hatitendedzwe tiwane information iyo iyaya because havasati vapedza. Zvakamboitika kupi izvo? And you journalists don't have anything to say about mangonyarara. Saka still I feel kuti you did not do justice.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano remubatanidzwa wemasangano anomirira vatori venhau Remedy Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vatenda kuti vanhu havana kuuya vakawanda nhasi uye vakurudzira vatori venhau pamwe nevanhuwo zvavo kuti vaende kunopa pfungwa dzavo pane zvavanoda kuti zvive mubhiri iri kana kuti kubviswa pamisangano ichaitwa nekomiti iyi kune mamwe matunhu munyika.
Kurudzira yandiri kupa ndeyekuti munhu wese anokwanisa hake kuti asvike azvinzwire pachena akwanise kutaura nemutauro waanokwanisa kuti anofunga sei maererano nemutemo uripo uyu, uye papapo chikuru sei sekuti vanhu vangoramba vachinoudza paramendi kuti isu tinongoda mashoko kuti auye kwatiri, mashoko asavharidzirwe nemunhu kana mashoko asavharidzirwe kunyange nehurumende kana nani zvake.
Vachipa pfungwa dzemazi vanyamutumbu vati kunyange hazvo zvakanaka kuti hurumende yave kushandura aipa bhiri refreedom of information rine zvakawanda zvinoda kugadziriswa zvakaita sekuti vatori venhau kana veruzhinji havafaniri kuomeserwa nekubhadhariswa mari yakawanda kana vaine zvavanoda kubva kuhurumende kana mapazi ayo.
Toti ruzivo urwu ngaruzave runodhurira munhu, kungava ruzivo rwokuti udzive zvamapasipoti, rungava ruzivo rwokuti udzive zvamagetsi, rungava ruzivo rwakangosiyana siyana rwaungade munhu. Hazvifaniri kuti zvive zvinoburitsa mari muhomwe yemunhu zvakanyanya, nokuti ruzivo ikodzero yemunhu. Tinoti mutemo uyu ngauve une chinotora matanho ekuti kana munhu achinga anyimwa zivo anokwanisa kuwana iye mukana wekuti apihwe zvinhu zvizere kuti nendava iye anyimwa ruzivo irworwo nendava iye anyimwa information irworwo.
Vanyamutumbu vativo vanhu vanofanira kupiwa ruzivo rwavanenge vachida rwuri mundimi dzese dziri mubumbiro remutemo kwete muchirungu chete. Bhiri iri rinoti munhu anofanira kubhadhara mari yekuti ruzivo kana information yaanenge achida iswe mundimi yaanoda kubva kuchirungu. Pane kuchema chema kubva kune veruzhinji kuti vanotadza kuenda kumisangano yekunzwa pfungwa dzavo pamusoro pemabhiri akasiyana siyana nekuda kwekuti misangano iyi haishambadzwi kwenguva yakareba. Mumwe ane maonero aya ndava Chinesani Ndungakwa.
Mabhiri ari kuramba achingouya asi inini zvangu kuverenga kushoma kwandakaita ndinozvinetsa neCriminal Code Codification Act. Iyo inenge inoita kuti zviite easy kuti hurumende iti ndashora president kana ndada kumubvisa. Iyo ndo yandiri yandaichikumbira kuti dai vanogadzira mutemo vaibvisa. Dzimwe dzinenge dzi zvirinani.
Paramende inoti kana bhiri richinge rangoburitswa mugwaro wehurumende reGovernment Gazette, vanhu kana masangano vanobvumidzwa kutanga kunyora kuparamende vachipa pfungwa dzavo. Kana izvi zvichinge zvaitika, pfungwa dzevanhu pamwe nezvinenge zvabuda mumisangano zvinozoendeswa kugurukota rinenge richiona nezvebhiri iri kuti riwedzere kana kubvisa zvimwe mbiri mubhiri richitarisa zvabva kuvanhu. Paramende isati yapasisa bhiri iri kuti rive mutemo. Mune imwe nyaya, Harare Agricultural Show yatanga nhasi paine vanhu nemakambani vari kuratidzira zvirimwa nezvigadzirwa zvavo 510. Gore rapfuura paive nevanhu nemakambani 530 nevanomwe vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa nemashoko muZimbabwe Agricultural Show Society. Muzvare Roberta Katunga vaudza Studio 7 kuti gore rino pane nyika shamu dzekunze dziri kuratidzira pashowa yegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.